manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu kurume 21 2018
makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC
Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC
ini ndini Evans Ninga ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
musangano weAfrica Union unopera muKigali kuRwanda nyika dzemuAfrica dzichisainirana chibvumirano chekutengeserana pakati padzo
Vaongorori veEuropean Union vanosangana neutungamiriri wemapato ari muMDC Alliance.
Nyakutiza mosva dzekuba mari kuAmerica otarisana nokudzoserwa kuAmerica zvichitevera kusungwa kwake muZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzemuAfrica Union dzapeta musangano wechimbi-chimbi wanga uchiitirwa muKigali kuRwanda ndokubva dzasainirana chibvumirano chekutengeserana pakati penyika idzi. Asi Nigeria haina kusaina chibvumirano ichi, ichiti inoda kumbotanga yazeya zvinoreva chibvumirano ichi kumabhizinesi ezvizvarwa zvayo. Chibvumirano ichi chiri kutarisirwa kuumba musika mumwe chete weAfrica yese wezvekutengeserana kwenyika dzemuAfrica. Vachitaurawo kumusangano uyu mutungamiriri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakakurudzira kuti Africa ishandise mari imwe chete negwaro rekufambisa rimwe chete senzira yekurerutsira zvizvarwa zvemuAfrica.
What I'm particularly attracted to is the notion that has been put forward about having a tradable currency. I would support that.
Chandinonyanya kufarira ndechekuti pane kutaurwa kwekuti tigone kushandisa mari imwe chete mukutengeserana muAfrica yese. Ini ndinozvitsigira izvozvo kuti tive nekutengeserana kwakanaka muAfrica. Unoda kuziva kuti unogona kutengesa nemari inoita kuti uwane mubairo uri nani. Saka pamwe kusainirana kwechibvumirano chekutengeserana ichi kunorevawo kuti tave kudawo mari imwe chete inoshanda muAfrica yese. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti chibvumirano ichi chakanaka asi nyika dzinoda kutarisa zvachakaipirawo neziso rimwe chete ravanotarisa naro zvachakanakira. Mukuzeya nyaya iyi tabata mazvikokota munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze kuti tinzwewo maonero avo.
Chibvumirano ichi chinoreva kuti Zimbabwe inenge ine mukana wekudyidzana nenyika dzose dzemuAfrica pasina zvinokanganisa. Saka ichi cheAfrica chakubatanidza mafree trade area ese emuAfrica.
Taonawo nyika yeNigeria ichiramba kusaina vachitaura kuti vari kutya kuti zvingauraya mabhizimisi echidiki munyika mavo. Izvi hazvibatiwo Zimbabwe here izvi?
Hongu zvinobata nyika dzose. Ndokusaka munguva yapfuura pavakatanga kutaura nezvecontinental free trade area vamwe vanga vachiona kuti veAfrica Union vanga vachimhanya nekuti pana pachine nyaya dzakati kuti dzanga dzichida kudzigadziriswe.
Dr. Kanyenze vaRamaphosa tanzwa vachitidai nyika dzese dzemuAfrica dzagona dzashandisa mari imwe chete. Munoona zvichiitika here?
Mhanya usamukanwa harawa kurota ichiyamwa. Handi zvinhu zvinokurumidza kuitika. Kana mukaratarisa imi mativi akaita sana SADC hatisati agona kuti tinge tine mari imwe chete yenyika dzemusouthern Africa. Zvino nyika zhinji dzinge dzichitoneseka chaizvo chaiyo pavamugabe vachiramba kuti Zimbabwe haingashandisi randi. Nenyaya yekuti kushandisa randi vaitozviona sekunge tasvadiwa neSouth Africa.
Mazvikokota munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vachitaura vari parunare vari muHarare.
Kwata che European Union chevanhu vapfumbamwe chiri munyika kuzoongorora gadziriro yesarudzo kuburikidza nekuita misangano nemapoka akasiyana siyana. Nhasi chasangana neutungamiri hweMDCT pamwe nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa vari mubatanidzwa weMDC Alliance. Nezuro chikwata ichi chakasangana negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasipusiso moyo pamwe nevamiriri veZimbabwe Electoral Commission ZEC. Chikwata ichi chinotarisirwawo kusangana nemasangano akazvimirira chisati chabuda munyika nemusi wechishanu svondorino. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chomutauriri weMDCT Muzvare Tabitha Khumalo kuti tinzwe zvaitika.
Nhasi president wedu vababa Chamisa vasangana navo chaizvo neobserver team yacho. Vakurukura nhau dzakati wandei, kati dzimwe dzenhau dzakurukurwa inyaya yekuti tiri kuenda kusarudzo gore rino muna June July. Kune mhinga mbinyi iripo iri kutinetsa kuti sarudzo ifambe zvakanaka. Zvimwe zvezvinhu zvavataura, vataura nenyaya yekuti tine zeki. Kuzeki ikoko tine dambudziko rokuti kune masoja. Masoja aya pavakapuwa mabasa iyo vangachishanda kuzeki semasoja. Zviri kunzi vakazorizaina. Munhu akagara ari soja hachinji kuti oita civilian. Saka zviri kureva kuti Zanu PF ida kushandisa masoja iwawo kuti vabe sarudzo re-2018. Uyewo vabata nyaya yekuti tese tinoziva kuti tine vana vemuZimbabwe vakateshekera pasi rese rino. Vana ivavo vari kurambidzwa kuti vavhote pasarudzo. Tichitaura zvakadai, chairperson wezeki aonekwa ari kuRussia achiobserva maelection achifamba nezano. Zvakutotiratidza kuti amai ava havasi kuda kumirira kodzero dzevana vemuZimbabwe, asi vari kuda kuti vaone kuti zviri kudiwa nezano zviitike. Uye vakurukura futi nenyaya yekuti pasarudzo riri kuuya iyoyo toda kuziva kuti ari kuprinta maballot paper iyeye ndiani, uye uwo waprinta maballot papers mangani.
Saka ivo veEuropean Union vati nezvese zvinyunyuto zvamasvitsa kwavari izvi?
Zvinyunyuto izvozvo vazvigamuchira, uyewo vachadzokera vosangana ivo voona kuti tobatirana sei kuti Zimbabwe imboenda kusarudzo isina nyunyuto.
Asi munoona here hurumende yava Munangagwa ichitambira zvinenge zvazobva kana zvakomekedzwa naiyo European Union?
Mazuva ano ari kumbembereka achingotaura kuti vachaita free and fair elections. Saka isusu tiri kuti kana ivo vanga vachiti vachaita free and fair elections, ndiwo mhinga mbinyi dzaafanira kugadzirisa.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT Muzvare Tabitha Khumalo vachitaura vari parunare kuBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vakafanobata chinzvimbo chemutungamiriri wenyika Retired General Constantine Chiwenga nhasi vaparura mwaka wekutengesa fodya, vachiti fodya yave kupinda muchirongwa cheCommand Agriculture mumwaka unotevera. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pachitiko ichi chaitirwa pamusika wefodya weTSF, vachiwenga vati fodya yakakosha chose uye hurumende yavo ichatsigira kurimwa kwefodya senzira yekuvandudza upfumi pamwe nekusimudzira magariro evanhu munyika. Vati Fodya inounza mari yekunze yakawanda sezvo zvikamu makumi mapfumbamwe nesere kubva muzana zvefodya yese inorimwa munyika ichitengwa nenyika dzekunze. Nekuda kwaizvozvo vachiwenga vati hurumende ichatangawo kutsigira kurimwa kwefodya pasi pechirongwa chayo checommand agriculture, apo varimi vanopiwa mbeu, fertilizer, mishonga nezvimwe vozobhadhara kana vachinge vatengesa zvirimwa zvavo. Pari zvino makambani akazvimirira ndiwo anotsigira zvikamu makumi masere nezviviri zvevarimi vefodya nembeu, fertilizer nezvimwe. Chirongwa checommand agriculture chavevo kusanganisira varimi vemombe, gorosi, hove nezvimwe. Pavhurwa musika mutengo wepamusorosoro wange uri pa $4.99 per kilogramu, kwozotiwo mutengo wepasi wange uri pa $1.34 per kilogramu imwe chete. Amai Tsitsi Nyirenda, avo vanorima vari kugoromonzi, vaudza Studio 7 kuti vafara nemutengo wanhasi.
Tarisiro mwaka uno ndeye kuti payatangira ikaramba yakamaintaina ipapo ichienda mberi, tinozvitenda chaizvo. Zvinoreva kuti agriculture yedu yakubudirira, nekuti tobhako ndiyo inobva forex yakawanda. Saka zvinhu zvedu zvinotanga kuita sei kuti pamira mune zvakanaka.
VaBezel Zenda vekutengwe kukaroi vanotiwo vafadzwa nemutengo wanhasi.
Pavhurwa musika nhasi ndafara nawo, praise yacho yakanaka.
Mumwe murimi amai Batsirai Handiseni vaudza Studio 7 kuti mutengo wanhasi wakanaka, uye vanotarisira mutengo wakakwira kune vaya vanenge vaine fodya yakanaka.
Mutengo uri tengo wafodya wavataura uri raiti kana fodya yakanaka, asi kana fodya isina kunaka haina kodzero kuti ingaite $6 zvinoti inenge yakashata. Saka fodya ikabikwa zvakanaka inokupawo mari zvakanaka.
Sachigaro wekambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwefodya yeTobacco Industries Marketing Board TIMB, amai Monica Chinamasa vakurudzira varimi kuti vazvibate pamusika kwete kuratidzira kana vachinge vasina kufara.
Kana paine zvemusina kunzwisisa zvekusvetuka svetuka pamusoro pemabhero, izvozvo ndozvinhu zvatisingadi. Tinavo vanhu vamunofanira kundoona kana muine zvekukunetsai kana kuti zvamusiri kunzwisisa. Any party not happy should make full use of TIMB officials present at all selling points.
Amai Chinamasa vati uwandu hwevarimi vefodya hwakwira nezvikamu 43 kubva muzana kusvika pa 118,549. Vakurudzira varimi kuti vatevedze zvavanoudzwa namadhumeni kuti vawane gohwo rakanaka nemari yakawanda apo vanotengesa fodya yavo. Pane misika mitatu yefodya inoti TSF, Boka nePremium. Makambani anotenga fodya akazvimirira kana kuti macontract buyers achatanga kutenga fodya mangwana. Zvinotarisirwa kuti pachatengeswa makirogiramu efodya anodarika mamiriyoni 200 mwaka uno, izvo zvichaunza mari yekunze inodarika mamiriyoni 500 emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vana chiremba vanoti vari kuenderera mberi nokuramwa mabasa sezvo hurumende iri kukundikana kugadzirisa zvichemo zvavo. Vana chiremba ava vari kupika kuti havasi kudzokera kumabasa kudzamara zvichemo zvavo zvagadziriswa. Vana chiremba ava vava nemasvondo matatu vachiramwa basa zvisinei kuti hurumende yakati vatange vasingapiwe mari dzavo dzemuhoro panguva iyo vanenge vachiramwa mabasa. Vana chiremba ava vari kukurudziravo gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa kuti vasiye basa sezvo vari kutadza kugadzirisa zviri kunetsa mubazi ravo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rava Parirenyatwa. Tabata mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mtolisi Ngwenya kuti tinzwe zviri kuitika.
Pari zvino machiremba haachiri pastrike. Takamirira kuti zvoverirana ndaite sei kuti tiendere mberi nesezvona.
Hapana zvamati manzwa kubva kuhurumende?
Izvezvo hapana chandingakwanise kutaura kuti ndo chatanzwa kuhurumende.
Ko nyaya yokuti Dr. Parenga va resigne.
Iyo nyaya inonesa nekuti handisi takavaisa pachigaro chavanhu. Asi tinokumbira kuti vatitse basa kwaro kana vachitadzawo kuriita basa iroro. Aiwa zveziri nani kuti vapewa mwana.
Makambosvitsa mashoko aya kuhurumende here yokuti pamwe zviri nani kuti vaparenyatwa dine vambozorora?
Tiri kumbomirira kupewa penguva tione kuti nyaya dzedu dzinogadziriswa izvi. Kana tazosvika pakuzoona kuti aiwa vanenge vari kukonya ndopatingazosvika mashokoaya.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mxolisi Ngwenya vachitaura vari parunhare muBulawayo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko muNigeria rinoti chikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram charegerera vanasikana makumi mapfumbamwe nemumwe pavanasikana zana negumi vakanga vabva kudunhu rekumaodzanyemba kweDapchi mwedzi wapera. Nengo dzekomiti yedare reseneti muAmerica dziri mukomiti yezvokusora dziri kutarisirwa kubvunzurudza gurukota rezvamukati menyika vaChristian Nielsen pamusoro pematanho ari kutorwa nebazi ravo mukudzivirira kupindura kwezvekunze musarudzo dzegore rino dzepakati petemu.
Nyoreranwa pasi kwechibvumirano chekutengeserana cheAfrican Continental Free Trade Area kwaitwa nenyika dzemuAfrica kumusangano wechimbi chimbi weExtraordinary Summit of African Union muguta guru reRwanda reKigali nhasi kunonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi kutanga kwezvinhu zvihombe zvichabatsira vana veZimbabwe zvikuru mukufamba kwavo kuenda kune dzimwe nyika dzemuAfrica. Chibvumirano ichi chinonzi chichabatsira nyika dzemuAfrica kuburikidza nekusimudzira nekutengeserana pakati penyika idzi uye kubviswa kwemitero inonzi inotadzisa kutengeserana pakati penyika dzemuAfrica. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti chibvumirano ichi chakakosha zvikuru kunyika sezvo ichikwanisawo kutengesa zvigadzirwa zvayo mune dzimwe nyika. Asi kuvana veZimbabwe vanoda kufamba muAfrica hachisati chave kuvabatsira sezvo chisati chave kuvhurira vaya vanoda kufamba. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tingati chibvumirano chakakosha zvikuru kuvana veZimbabwe. Pakatariswa kuti Zimbabwe ine zvinhu zvainokwanisa kunge ichitengeserawo kunze kwenyika. Saka zvinenge zvatirerukei kuti zvenyika inge ichizokwanisa kutengesawo zvainenge ichigadzira kana kuti zvainenge ichichera kunze kwenyika kana kuti kudzimwe nyika dzemuAfrica pasina kuomesirana kwakanyanya.
Tinoona kuti Zimbabwe ine vana vakawanda vari kunze zvikuru muSouth Africa. Vane zvavanokwanisa here kunge vachiwana cheuviri kubva muchibvumirano ichochi?
vamirira zvakaita iko zvino cheuviri chacho vanokwanisa kuwana chinenge chiri chishoma, asi kuri kuti vavhurawo mabhizinesi zvinenge zvakavaterukirei kunge vachikwanisawo kuzoita mabhizinesi avo vari kunzvimbo dzavari idzodzo, vachikwanisa kutenga nekutengesera navo nevanhu vemuno muAfrica. Chibvumirano ichi pari zvino chiri kungotarisa chete kutenga nekutengesera navo, hatisati tanyatsa kuvhurira vanhu vanenge vachida kufamba kana kuti movement of people, hatisi kutaura izvozvo kuti vanhu vanokwanisa kufamba zvirioni. Sekuziva kwenyu kuti muAfrica kutori nedzimwe nzvimbo, kuri kuti waenda kumusoro kweAfrica kuna navo North Africa nekumadokero kuna navo South Africa, kwekuti kana tibva kuno unotoda visa kuti unge uchikwanisa kusvikako kuna va South Africa kwatona vamwe unopiwa 90 days, haukwanisi kufamba zvakasununguka. Saka chibvumirano ichi pari zvino chiri kungotarisa chete zvine chekuita nekutenga nekutengeserana, hatisi kutarisa zvine chekuita nekufamba kwevanhu kubva kune imwe nyika vachiri.
Iko kuti vanhu vazenge vachibvumidzwa kutenderera neAfrica kungatarisirwa zviri zvariini, tingaona here vachizoita chibvumirano chakadaro?
Chinofanira kuti chiitike, nekuti kana tatanga kutengeserana zvinenge zvakufanira kuti ndichitoenda kune nzvimbo dzandoda kutengesera. Hazvingarevi chinhu kuti inini zvinhu zvangu zvinokwanisa kufamba zvakareruka, but inini wachona ndichinetseka nekuti ndisvikeko. Saka ndofunga ndodanho rinenge richifanira kutorwa neAfrican Union kuti vange vachiinda padanho iroro rekuti vanhu vange vachikwanisa kufambawo zvakareruka. Vane yavari kuti havo Vision 2063 zviri imomomo zvekuti vanenge vachitarisirawo kuti vanhu vanenge vachizofamba muAfrica zvakasununguka. Asi handifungi kuti tinosvika 2063.
Ko, panyayawo yemari tingatarisira here kuti pangaitwa mari imwe chete inenge yakabata Afrika yose?
Izvozvo zvinokwanisa kutinetsei nekuda kwekusiyana-siyana kwakaita upfumi hwenyika dzemuAfrica. Tinoona chero kuEurope kune iyo vamwe varimo pane vamwe vasimo. Zvinhu zvakamboedzwa kuti neSADC ndiri kurangarira pane imwe karenzi yaimbo EPTA PTA yavakamboita kuSADC, asi hazvina kunyatsofamba zvakanaka. Saka nyaya yekuti tinge tine mari imwe chete inokwanisa kuti netei kana upfumi hwenyika dzemuAfrica huchiri hwakasiyana pazvidanho zvauri.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mumwe murume wekuchiredzi akatiza kuAmerica mushure mokuwanikwa aine mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni manomwe emadhora achishanda nevamwe vake vekuZimbabwe. Akabatwa kuchiredzi uko kwaapinda mudare redzimhosva achipomerwa mhosva yekutiza mhosva dzaakapara kuAmerica. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Andri Takashingabere uyo ane makore makumi maviri nemasere akasungwa musi wechishanu akamiswa pamberi pedare musi wemugovera. Mutongi wedare muchiredzi amai Geraldine Mutsotso vakati agare muchitokisi akamirira kuzoendeswa kuAmerica kwaakapara mhosva. Asi gweta raBere vaCharles Vudzi vati vaendesa nyaya iyi mudare nhasi vachikumbira kuti vaBere vabhadhare mari yechibatiso kuita kuti vagare kumba kusvika pavachaendeswa kuAmerica, sezvo mutemo uchiti anofanira kundotongwa kwaakaparira mhosva.
Akasungwa nemuzvechishanu akamboenda kucourt nemusi weSaturday, then the matter was referred tizodzoka kucourt on a Monday. Then on Monday takapa nemaissues akareiziwa, saka meta yacho inofanira kupinda mucourt nhasi for the process yacho inofanira kuita for extradition, inofanira kutanga nhasi. Macharges ari ngofesa there, pane macharges akati wandeka pane nyayawo dzekuti anenge ari kunzi pane mari dzakaitwa nechirungu yavanoti wire fraud something like that, vari kunzi vakaita fraud koko kuAmerica iye nevamwe vake. Saka panonzi panenge pakunzi pakabiwa mari nosvika kuma7 million.
Zvinonzi amai Mutsotso vati Bere amiswe pamberi pedare mangwana kuti azoudzwa kuti anopiwa mvumo yekubhadhara chibatiso here kana kuti kwete. Vafudzi vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti dare richapa Bere mukana wekubvisa mari yechibatiso mangwana, vachiti haana pfungwa dzekutiza uye zviri pamutemo kuti anenge apara mhosva adzorerwe kundotongwa kwaakaparira mhosva yake.
Vakabudirira inofanira kuti anotongorwa kuAmerica zvikarambawo inobva anobva angogara kuno bo pane nyaya ndepekuti isu vanoenda kukotonomira iye neinstruction yaanenge atipo saka pane zvinhu zviviri patagara muno maitongero munomu vanenge vaita kungoita process yekuti zvivo pane pane manots maagreements between nyika mbiri saka panofanirwa kunzi uyu kana paitika mhosva kune imwe nyika vaobatsirawo kuti vacho vakapara mhosva adzosere kwaakadii vanofanirwa kutongera
muchuchisi wedare muzvare chiedza muhwanda vaka vakaudza dare kuti kubva munandira wegore ra 2007 kusvikira muna kubvumbi 2012 kudunhu reOhio bere nevamwe vake vaviri vanofungirwa kuti vari mumasvingo vajulius marembire nakudzaishe marembire vaibira zvizvarwa zveamerica mari dzemutero vachishandisa magwaro evanhu zvisiri pamutemo vanonzi mari yavakaba inosvika mamiriyoni manomwe emadhora uye mari iyi vaiendesa kuzimbabwe pakati dzavatatu ava muamerica muna 2014 america yakabva yazivisa pasi rose kuti iri kuvatsvaga vatatu ava nemhosva dzavakapara munyika yavo zimbabwe neamerica dzine chibvumirano cheextradition treaty chakanyorerwana muna chikunguru 1997 chinopa nyika idzi mbiri kuti dzipanane vasungwa vanenge vapara mhosva zvisinei nekuti chizvarwa ndechenyika ipi ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini gandri maramba
chikwata chezimbabwe chemachevrons chiri kupinda munhandare yeOld Hararians Sports Club nechina mangwanani chakatarisana nekunyura kana kutuhwina kuenda kuWorld Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MaChevrons akazviisa panguva yakaoma iyi mushure mekudamburwa neWest Indies nemawickets mana nemubhuro mumutambo uyo vaifanira kukunda kuti vawane tikiti rekuenda kuWorld Cup vasina kunyanyotamburira. Chikwata cheZimbabwe ichi chinofanira kukunda United Arab Emirates nechina kunyange zvikaoma sei kuti chikwanise kubudirira kuenda kumakundano e2019 World Cup. Kusaita izvi kunotsitsa nzira yavo yemakundano epasi rese aya kumagumo vachipamukana kuAfghanistan kana Ireland idzo dziri kusangana muHarare Sports Club nechishanu. Pari zvino Zimbabwe ine mapoints mana pasi peWest Indies asi point imwe chete pamusoro peAfghanistan neIreland zvekuti kurohwa kwavo kukasangana nekukunda kweAfghanistan kana Ireland kunoreva kubuda kwavo mumakundano aya. Asi pane chivimbo chakasimba chekuti Zimbabwe inorova United Arab Emirates nekuenda kuWorld Cup tichitarisa matambiro anga achiita zvikwata zviri izvi kubvira makundano aya atanga musi wa5 kurume. United Arab Emirates haina kana point imwe chete musupa 6 umo yarohwa mitambo yayo yese yavatamba kusvika pari zvino. Muteveri wemutambo uyu vaJameson Goronga vanoti havasi kuona Zimbabwe ichitambura kurova vashanyi veUnited Arab Emirates ava.
Zimbabwe iri kuhwina mutambo uyu nekuti kaisa history United Arab Emirates haisati yambohwina kana mutambo umwe chete zvavo. Saka maonero andinoita Zimbabwe iri kutohwina, iri kuqualify kuWorld Cup.
Asi maChevrons ayambirwa kuti nemamiriro akaita zvinhu havafanire kudherera United Arab Emirates asi kuti vapinde munhandare vachiziva kuti upenyu hwavo makundano aya hwakabatwa nekukunda sekutaura kwemuongorori wezvemitambo vafarai gambamura.
Mangwana United Arab Emirates inoda kuendawo yatandanyadzi savari kutouyawo vakagadzirira zvekuti vanokwanisa kukanganisa kuspoiler party yedu. Saka Zimbabwe ingaitouya yakagadzirira zvekutotika ndiwo mukana watinawo wega wasara wekuti tiende nekuti tikangohwina takuenda kuWorld Cup. Saka apa pachasara zvinhu zvese zviri mumaoko edu. Vanofanira kuuya vakatogadzira kusunga zvakasimba kutoita nguva vari kutotamba iwo makwikwi acho World Cup chaiwo chaiwo.
Asi vatambi veZimbabwe havasi kutarisa matambiro angachiita chikwata cheUAE mumwe wavo Skandaraza achiti vari kupinda munhandare vaine chinangwa chimwe chete chekukunda nekutora mapoints ese. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvingabatsira vari kunze kwenyika kana Africa ikabuda nemutemo wekubvumidza vanhu vemudunhu iri kushanyirana pasina kubvunzwa mavhiza nezvimwe zvakadaro.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318.
Tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Ini ndini Evans Zininga.
Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.